mamwe madzimai ekupezi mudunhu rematureland south nedzimwe nzvimbo dziri pedyo vakawana mukana wekutaura zvakaitika kwavari uye zvavakaona zvichiitika kune vamwe vanhu panguva yegukura hundi pamusangano wakaitwa neboka renational peace and reconciliation commission nprc pamapisa growth point nezuro pamusangano uyu uyo wakaitwa kure kwemeso nenzeve dzeveruzhinji uye vatati venhau vachirambidzwawo kupinda mauri makomishina enprc akanzwa zvinhu zvinotyisa uye zvimwe zvisingatauriki pamhepo zvakaitika panguva yegukura hundi mumwe wemadzimai vakataura pamusangano uyu avo vatisingakwanisi kudoma nezita vakaudza vatapi venhau kuti vaive mhandara panguva yakaitika gukura hundi munzvimbo yavo yemadwaleni mugore ra1984 vakati rimwe zuva mumwedzi wakukadzi panguva dzemangwanani munzvimbo mavo makabhombwa nemasoja achishandisa chikopokopo vakati mushure menguva masoja aya akazouya achikokorodza vanhu kubva mumisha yavo vakati pane vanhukadzi vane chitsama kusanganisira ivo vakarohwa uye vakabatwa chibharo uko vamwe varume vane chitsama vakaurayiwa musi uyu amai ava vakati vakafara kuti vakawana mukana wekutaura zvinhu zvavange vasingakwanisi kutaura kwenguva yakareba
nasi tasununguka because ndinobva tonyatsoona kuti aa nyange vasina kuuya kuzotipa ruregerero kubvumira kuti vanhu vanyatsotaura nenyaya iyoyi zvinotisunungura mumweya medu kuti nyatsoita kuti toregererana zvingaita because tiri vanhu wani saka tozvitora tichidaro asi chikumbiro chatinokumbira kuti ngavativonere kuti chii chavangatitiirawo chinonyatso kuti tione kuti for sure vari kukumbira ruregerero nezvavakaita nyange tisingati takongana kuti takafirwa nevanhu vedu asi kana munhu achiratidza kuti anokumbira ruregerero nonyatsosununguka mumweya
mumwe wemakomishina enprc amai netumusanhu vakabvuma kuti zvimwe zvakabuda pamusangano zvange zvisingagoneki kudzokorodzwa paruzhinji vakati musangano uyu uri kuitwa mushure memumwe musangano wakadaro wakaitwa kucholocho pasi pechirongwa chavanoti safe spaces for women icho vanoti chakanangana nekubatsira kuti vanhukadzi vataure zvakaitika kwavari vasingatye
tisati tatanga kuita rimwe basa mumacommunities medu senprc takaona kuti zvanga zvakanaka kuti titange tanzwa kumadzimai vamwe vechidiki vamwe vakuru vanogona kunge vakanyatsoafektwa negukura hundi kuti tinzwe zvavanoda kuti komisheni tiite kuti vakwanise kunyatsonzwikwa zvavanoda zvakare kuti tigadzirise kuti vafile safe kuti vange vachishanda nekomisheni ndinoda kungotenda zvakanyanyisa madzimai auya pano taona madzimai vamwe vakuru zvakanyanya taura zvakaitika kwavari kwete zvavakanzwa
amai Eunice Mwindi Dure vanovesa dunhu Mwindi pasi paishe masuku kukezi kwekare vakati musangano uyu wakabatsira kukura nzira yekuti vanhu vakwanise kupora maronda avainawo nekuda kwegukura hundi vachitiwo zvakakosha kuti avo vane chekuita negukura hundi vatambanudze maoko avo vapinde muvanhu vachikumbira ruregerero kuti pagokwanisa kuve nerunyararo rwechokwadi
lava vasisesekona mwari ngavona yalo hurumende sondela kivo kana vanaaaaura
hundi vairi vaveni kana vakaona hurumende ichipirawo pasinde navo ichivaratidza hurudo ichiratidza kuti inovabatsirawo zvinogona kuvabatsira kuti vawanewo kuregerera kana vakaita zvegukura hundi izvi vakauyawo kuvanhu vakanyatso kutaura zvakaitika vanhu vakapuwawo mukana wekutaurawo zviri pasi mwoyo wavo zvinobatsirawo kupodza maronda
amai musanhu vakati chirongwa chekuti zvakaitika panguva yegukura hundi uye dzimwe nguva dzakaitika mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika zvitaurwe chakakosha sezvo chichibatsira kugadzirisa kunyunyuta kwevanhu pamusoro penyaya idzi
hatigone kuvaka nyika yedu kana tiri kuda kuramba takafukidza hapa tichiti zvakaitika zvina kuitika tiri kufanirwa kutodzokerako nemarwadziro azvo nekushata kwazvo asi tikwanise kungozvibudisa pachena machemero anga achiita madzimai muno anotiratidza kuti tikuda mukana wekuti tigare pasi titarise zvakakanganisika zvose tibvume kuti zvakakanganisika asi tigogona kuvaka nyika yedu takatarisa kumberi
makomishina enprc aenderera mberi nekunzwa kubva kune vamwe vanhu munzvimbo yekezi nhasi uye vanotarisirwa kuzoita mimwe misangano yakadai mubulawayo vasati vaenda kudunhu remidlands masangano anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira remakereke recatholic commission for justice and peace akaita ongororo munguva yegukura hundi akabuda negwaro rinoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva iyi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura shava.